United States government.
Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kukadzi 1 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi votungamira urongwa hwekutsvagira ZANU-PF rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabai elections nemusi wemugovera. Asi vakanga vari mumiririri wedunhu iri vari nhengo yeTriple C veAmos Chibaya vanoti kuchatsva mupini kuchisara demo nemusi wemugovera. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zviri kushandira mutero wembwa kuBotswana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi nezuro vainge vari kumukoba North kuGweru vachitsvagira rutsigiro vaEdgar Ncube vebato ravo reZANU-PF. Sarudzo dzemabai elections dzakauya mushure mekunge vari kuzviti ndivo munyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vasengezo Shabangu vadzinga vaAmos Chibaya nevechimwe chikwata chebato reTriple C. Vakanyoresa kukwikwidza musarudzo idzi vanosanganisira ivo vaChibaya uye vaPatrick Taiya vebato reDemocratic Official Party DOP. Asi musi wa19 ndira dare reHigh Court rakapa mutongwe kuti vaChibaya havakwanise kukwikwidza pasi pebato reTriple C mushure mekunge vaShavangu vakwidza nyaya kumatare vachiti havasisiri nhengo yebato iri. Asi vaChibaya vanoti vakakwidzawo nyaya iyi kudare repamusoro-soro reSupreme Court asi hapana mutongo wati wapiwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wehofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira.
Tinotenda. Isu sebato reZANU-PF tiri kutarisira sarudzo dzinomufaro nokuti tinoziva kuti isu tichange tichikunda nekuti tisitine tsigiro noruvimbo rwemhomho yeZimbabwe. Iri kuona mabasa akanaka ari kuitwa navamunangagwa ekuita kuti nyika yeZimbabwe iende mberi, ivandudzike, munhu nemunhu ave neupenyu hunenge hwakanaka patinosvika gore re2030.
VaMarapira, tiri kunzwa kuti vaMohadi vange vari kumatebeleland uko, tanzwawo kuti vange vari muMidlands nezuro. Dziri kufamba sei nyaya dzegadziro yesarudzo yemabai election ari kuuyayi?
VaMohadi ndo mashoko avari kufamba nawo vachikurudzira vanhu kuti vavhotere ZANU-PF, varambe vachivimba muna vamunangagwa nebato reZANU-PF.
Mashoko amunosiyira vatsigiri venyu nemhuri yeZimbabwe ndeyekuti kudini?
SeZANU-PF tiri kuti aiwa musi wa3 tichange tichikunda zvisina akaona, tichange tichikunda zvekuti vamwe vanomwa mvura nekunakirwa vachitenda, nekuti isu tino ruvimbo rwevanhu veZimbabwe tichivatenda nerutsigiro rwavo. Hatirambei tichindisa nyika yedu mberi, nyika inovakwa nevene vayo.
Mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vaChibaya vari kutsika madziro vachiti vari kukwikwidza, kunyangwe ZEC yakati yainge yabvisa zita ravo pagwaro revavhoti.
Chokutanga, vanhu vemukobha havana kudzinga vaChibaya kudare reparliament. VaChibaya vakarikoliwa kumudhuri weparliament havana kurikoliwa mukoba mune vanhu. Parliament yangu iri mukoba, ndo mune vanhu vanovhota.
Saka imi muri kukambeinawo here vachibaya? Takanzwa kuti vamuhadhi vakaswera vari mumusha menyu nezuro vachitsvakirawo bato ravo rutsigiro.
Zvaitwa navamuhadhi izvozvo kuya mukoba constituency, ndinoda ivo vauye kuzomira vari MP, ndovarakasha. Isu semukoba chinhu chinonzi ZANU hatidi kana mbochiona zvachose. Vanhu vemukoba havafi vakavhotera ZANU PF. Mukoba will never be ZANU PF again.
Ko zvinonzi wani vachibaya havapo paballot box, munozovhoterwa sei musipo?
Vakazama kuda kundibvisa paballot paper nenyaya yekuhlamwa nokuti vachibaya. Zvino takaenda kumataredzi mhosva tikanopikisa mutongo uyo kuSupreme Court. Zvodudzira kuti kupikisa kwatakaita zita rangu richange riri paballot paper. Saka musi wa 3 February ndiri kunovapama vanhu vezano. Dzokororo ine simba. Toda kundovarakasha mavhotsi atakaita musi wa 23 August 2023 achange achidoro times 2 nokuti vanhu vemukobhe vakatsamwa kuti tobvisirwa mwana wedu chibaya togara naye anotiteerera anotumika.
Mashoko enyu kumhuri yemukobha otiwo kudini?
Regantori mukana uno kuti musho wemukobha gadzirirai musi wa 3 February. Munodzosera mwana wenyu wamakabvisirwa zvisiri pamutemo. Mwana wenyu achange ari paballot paper ndiye zvakare anenge ari pokutanga. Saka chamunongonoita mukapiwa ballot paper kundotarisa zita riri pamusoro, ndorogari ripo, kumwe kwose hakuna vanhu. Ngatidzokorodzei ZANU musi wa 3 February. Zvana vamuhadhi zvokuya mukobha, aiwa kutandara vachidya zvavo mari dzenyika, ivo vanhu mukobha vachitambura vachinonga zvisvo nemuromo. Dei zvaitobvira ndaida kuti vauya vadohumira vari ivo vamuhadhi, ndobva ndavarakasha zvino mutsindo. Saka 3 February handei tinovhotera mwana wedu anenge ari paballot paper, mwana wenyu MP wevanhu, MP wemacitizens, Amos Chibaya.
Vaimbove mumiririri wedare reparamende webato reCCC kumukoba vaAmos Chibaya vange vari parunare kuGweru neStudio 7. Zvichakadaro, sarudzo dzichaitwawo kuGoromonzi South, kumukoba North, Pelandaba, Shabalala, Seke neZimba East. Nyaya yekuoma kweupenyu yave kumanikidza zvizvarwa zveZimbabwe kuenda kunopotera kunyika dzevamwe dzichitsvaga mafuro manyoro. Asi zvimwe zvizvarwa izvi zviri kupedzisira zvoshandiswa senhapwa munyika idzi sezvo zvinenge zvisina magwaro akakwana kana kuti zvinenge zvichitarisirwa pasi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyika iri kuendwa nezvizvarwa zveZimbabwe kunotsvaga chouviri nyika yeBotswana, asi sematauriro emutungamiri wesangana reOzimbozi Botswana muzvare Portia Mzondo, kune vanhu vari kushandira mari nepasi pemapula echiuru chimwe chete nemazana mashanu iyo yakadzipwa nehurumende yeBotswana kutanga muna zvita wegore rakapera kuti ipiwe mushandi wepasi.
Vari kupiwa mari iri pasi pe 1500 varipo, vanopiwa ma 1200, ma 1300, chero ma 1000 ndichaiwo. Asi iwo unoda kuti inge usinawo basa, wotongoona kuti zviri nani ndifane kuenda pamwana iyeye panonzi 1.3 ndichitsvaga ndiri pamwe.
Vaenderera mberi vachiti nhamo iri munyika ndiyo iri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvipedzesene zvazvipira kutorwa senhapwa.
Nhamo iri kumusha kwedu iri kusunda vanhu kuti vauye kuno kunyika dzinenge vana Botswana vachitsvaga mabasa ikoko.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita basa rekufudza mombe mumusha wekanye uyo uri pedyo neguta guru reKhaburoni vaSteven Tigere vati nekuda kwekutambira mari shoma vakawanda vave kuguma voita mamwe mabasa zvopakuti vashaye zororo.
Mari dzatinowana mukufudza mombe watinenge tichiita idzi hadzifadzi. And chimwe chinhu zvakafanana unogona kutanga uchinzira kuti panapa unofudza mombe, unofudza mbudzi, uchengeta wai. Kumberi kwacho zvinochinja, kutanga kudzonzi right. Tisati waenda kumombe kana kumbudzi pana kuti usakure apa kana kuti ugadzire apa, mabasa anenge achiwanda, mari isingawandi.
Vamwe vakaita samuzvare Mairi Maganda vanoti vave kuswera vachiita zvakitsi nagonzo nemapurisa muFrancistown kuti variritire mhuri dzavo.
Zviri nani kuti nditizane zvangu nemapurisa kuti ndikwanise kureiza mari yandinge ndichida. Ndoona kuti hairdressing iri kundibhadha kudarika kuti ndiopte kuti ndingaite mint.
Ngororo yakaitwa nemuzi muzinda weAmerica muBotswana maringe nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika iyi. Iyo yakaburiswa gore rakapera yakaburitsa pachena kuti vashandi vanobva kune dzimwe nyika vaive panjodzi yekushungurudzwa nekushandiswa kwemaawa akawandisa kana kunyimwa mihoro yavo kunyanya mumabasa epamba. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamukai nyama mumusha weRamutsva pedyo nekutare Khaburoni vaEdson Gore vaudza Studio 7 kuti usveta simba uhungapedzwa chete kana hurumende yeZimbabwe ikagadzirisa upfumi hwenyika.
Dai kuri kutiwo hurumende yedu yadzikisawo mapassport kwasvitsa kumapraisi akaita sedzimwe nyika dzinenge ana Botswana ma250 pula pepassport. Dzimwe dzatongonzwawo kuti hanzi zvemapassport they are less than $20. Saka ndozvatinenge tichidiwa kutiwo zvikadaro zvinogona kufamba zvakanaka.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Bufana vanoti gangaidzwa mhezi yavavira mudumbu kuvana venyika yechipikirwa.
Kana pula rimwe chete zvaro haana mukana wekuriwana muno muZimbabwe, anofane nzara, anoshaya pekugara. Saka akafunga nhamo iyoyo kuti ndakadzokera zvino kumusha ndinonorarama sei, anosarudza kugara muBotswana imomo maari kutombowanawo zviri shoma izvozvo.
Mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono shuro havana kubvuma kana kuramba kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubatwa senhapwa muBotswana muri kurone Studio 7. Asi vanoti muzinda vavo uri kuita zvese zvaunogona kugadzirisa nyaya iri kutadzisa zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvive nemagwara akakwana kusanganisira kuzvitevera kwazvigere kuti zvitore magwara akakosha aya zvinozoshandisa kuti zvipiwe mvumo yekugara munyika iyi.
Vanhu vedu vanotambura kufamba uye kana vasina zvavanazvo vanogona kubafa muzira namapurisa. Tabvumirana nehurumende yemuno kuti zvinobatsira kutipe vanhu vedu maprimary documents kuti vatu vazokwanisa kuapply mapemits kuti vagare zvakanaka.
Ongororo yezvekubuda kwevanhu munyika yakaitwa muna 2022 pakuverengwa kwevanhu yakaratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika mazana manomwe zviuru zviri muSouth Africa uye zviuru makumi mana nezvinomwe muBotswana. Vari kubudawo munyika vanosanganisira madhokotera, vakoti, varayiridzi nevamwe vari kuti vari kutambiriswa mutoro wembwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Urombo kukuzisa iva tereri kuti kutanga musi wa12 kukadzi tinenge tisasati fenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nende bele zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Musangano wechitatu wepagore wekuzeya nyaya dzesarudzo wakarongwa nesangano reAfrica Electoral Justice Network AEJN wakatanga nezuro kuVictoria Falls. Musangano uyu uri kuzeya nyaya dzine chekuita neurongwa hwesarudzo uye mabatirwo anoitwa makakava nevatongi nechinangwa chekuti muAfrica muve neutongo hwejekerere. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekuona kuti Afrika yazadzikisa chibvumirano chekuita sarudzo dzakachena uye zvinotarisirwa kubva kuvatongi kana kuti Making the Dream of the African Charter a Reality, the role of the judiciary in upholding the rule of law with specific reference to free, fair, and credible elections in Africa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muongorori wezvekugarisana zvakanaka kwevanhu uye vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Munoziva vazininga. MuAfrica tinoboita zvimwe zvinhu zvinonyadzisa. Tinoita kusekesa pasi rino rese. Kazhinji zhinji tinofarira misangano. Tinoita misangano yekuti tiri kuita misangano yekuti tiri kukoshesa kodzero dzevanhu. Tinoita misangano yekuti tiri kuda kuti vanhu vaite sarudzo dzakajeka, dzakasununguka, vanhu vachitaura nezwi ravo vasina chavanotya. Izvo tinozvigona chose. Misangano iyo haiperi. Ndo imwe musangano wacho waturu kuona uyo urikuitika muno muZimbabwe uyo. Wekuti vakuru vakuru vematare vanotonga mhosva muAfrica vematare vari kuungana vachida kuongorora kuti panoitwa sarudzo ngadzitswe jekerere bakakosheswe mitemo bumbiro remitemo matare achionekwa asina ridivi raakarerekera zvinonakidza kana vakagara pasi vachitaura zvinhu zvakadaro asi kwavaitira kwacho muZimbabwe muno.
Iyo Zimbabwe inoipei kuitirwawo misangano wakadai uyuyu?
Hatitobodi kuenda mwedzi yakawandisisa muna August munomo Nyamavhuvhu takaona sarudzo dzakaitwa muno muZimbabwe. Dzakatotaurwa kwete neveCCC, kwete neopposition chete, asi neveSADC kana Africa Union yacho pachayo. Vakatoti sarudzo dzemuno dzanga dzisina kusununguka, dzanga dzisina kuenzaniswa mativi ese, dzanga dzine kubira. Takatoona pakataurwa neSADC macho kutoti chimwe chakadomwa ndechekuti mitemo yesarudzo yaitotyorwa, kutotyorwa kuitwa kuvhunwa vhunwa kunyanyanyanya neZimbabwe Electoral Commission. Takaona iyo kuti matare acho ari kutoonekwa kuti ari kutotora mativi munyaya dzematongerwo enyika. Iye zvino tinotenda hedu kuti vaJobs kana vakasunungurwa nezuro uno, asi vapedza gore nechidimbu vakavharirwa mujeri nematare vachinyimwa bail. Nenyaya yemhosva yatisi kutoboona kuti mhosva yacho chai chaindeipi.
Ngatibateiwo kuti iyo Zimbabwe senyika ingadzidzawo zvipi pamusangano wemhando iyoyi.
Matare ivavo vatongi vavo vari kugara nhasi vachiti isusu toda kukoshesa kodzero dzevanhu, toda kuti vanhu vaite kodzero dzavo dzekusarudza vavanoda vakasununguka. Asi tikutoona kuti muno muZimbabwe macho vanoonekwa kuti havanopikisana nehurumende vari kumbunyikidzwa nematare iwavo. Nevatongi vavo vakatogara kumusangano iwo vachitotaura zvinonwisa mvura, zvinonakidza kuti vakamuteerera achitaura sounoti apa paita mutongi akanaka apa akati twasu. Asi choonai zviri kuitika muZimbabwe, mahumbwe chete anotonyadzisa. Kodzero dzevanhu dziri kutombunyikidzwa nematare iwavo zvinonyadzisa vaZininga.
Muongorori wezvekugarisana zvakanaka kwevanhu uye vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vange vari parunare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukasei, mamukasei pastudio. Aiwa tinofara nenhau dzamunotipa. Ndira kutaurawo zviri kutaurwa naava baba vanonzi vabere avo vanga vachitaura kuti mutemo wemapurisa wekuti shoot to kill uri kutyora kodzero dzevanhu. Vangataure kuti armed robbery iri kutyorwa kodzero dzayo ne shoot to kill. Iyo armed robbery yachona inenge itori nepfuti ichida kuuraya mupurisa. Baba vandotoona sekuti havasati vambobirwa because vakanyatsokubirwa chaizvo zvavambotauriri nezveshoot to kill kuti mutemo wakashata. Ini ndinotousapota mapurisa atori 100% correct. Vari right mapurisa. Shoot to kill ndotoisapota because kubirwa kunorwadza. Munhu achikunongedzera pfuta achikutocha mba mako achida zvinhu zvako zvakashanda. Iye anongotora mahara. Shoot to kill iri right. Mapurisa ari kuziva zvaari kuita.
Magadi magadi studio 7. Zvinombova zvatirimira. Kudongwana kubasa zvangu bata. Marisi makwira ari kuita pakaipada hurumende una zvaingaita. Uriro zvingaingo yanyaya yebond yongopenda padollar zvichi ndopenda paUS. Vozi kunda kubasa ma1. Unoshandira kufamba transport hapana rate izvi 6.5 but government price rate inoita kuti 20 to 10 point something. Hazvisi kumbochidzana mari dzatirikutambira dzarwadza aiwa yaivapindira zvavo hurumende aiwa pakaipa ndo politics hombe chaidzo vari kugutaramba ningoguta vatiumbachiramba chivaromba aiwa taneta aiwa
Pastudio 7 apo makadi. Ah, vana monzora onamo. Monzora chi unoidi ofisi wewe wakaitadza kutara shemu. Monzora ari kuzvitamburira. Unovatorera unani? Ehe, unoenda nemukadzi wako nevana vako. Ah, shemu monzora vedu we ya shemu.
Eh, vana mutsangwa. Eh, chamisa, zviri kuitika mu Triple C hatinei nazvo. Musati bvunze izvozvo kutungana kwembudzi. Hatina kana basa nazvo izvo. Imi chiziya zvenyu kuti ndimunenge muchituma zvese zvese zvinoitika ikoko, ndimunenge muri behind. Iye zvine izvi chamisa resigna. Makuti chamisa anofanira kusungwa anofanira. Iwe wakasungwa nani zvamakadza 15 billion, makasungwa nani? Iye makaziya kuti chamisa akabata mari, akakudza chamisa akabata mari ndiani? Tikwanire chikai mwari imi mazani PF majenandoro, varakash.
Studio 7, mamukase. Tinotenda nenhau dzamunotipa nezvose. Tindowashamarari nesu vateereri. Nhau yangu iri pakuti pachirongwa chamabvisa ichocho makanganisa zvikuru. Ini ndaitotarisira kuti seStudio 7 mucharamba muchitotefenyura chirongwa chenews kana kuti pazuva mutotefenyura kana katatu makuseni masikati manheru. Izvo maakutochibvisa, maakuisa chirongwa chechirungu. Vanambuya wedu nevahama zhinji havanzwi chirungu. So Studio 7 maitiro amakuita asi raiti. Gadzirisa ipapo. Ingawana na ZBC vanotefenyura nyuzi every 1 hour 1. Kuimi chiri kunoedza chii? Zvamuri muriko kutori kuAmerica kune mishini dzakanaka. Mukurirwa here nenhau dzinonyebwa muZimbabwe dzidzi vanongotaura every hour? Aiwa, gadzirisa ipapo Studio 7. Notenda.
Mangwanani Studio 7, mangwanani vateereri vese veStudio 7. Inozoti Studio 7 dei yamborimira zvokuramba vachifunzira nachavamwe. Zvokudovadana painterview zvezvi ndo zvimwe zvodo kunzira maproblems. Vozi kana vachidodama pamainterviews vanozoti vari zvadova vanhu vari authentic. Vanodo vari vanhu vetriple C, vanhu vaya maimposters vaya, sorry. Maimposters ndiva kunzira maproblems ese ati vanhu iko zvinezvi. Sati vanodangwa vachibvunzwa kuti zuruma mune meeting yenyu yakaudini chichi. Vanozvasa kuti vanhu vadova part and parcel yetriple C. Vanhu vaya havambodori vetriple C vaya. Vaya vanhu vaya vanongo vakangotumwa kuuparadza vanhu vaya. Vanongodla mari, vanhu vanotongodla mari vanoti tichitambura. Vanopomari nezanu pevhu vanhu vaya vachingodla mari. Mavabvunzirei? Sene navo vanhu ava. Imi mati makati hamuna pamakarerekera. Imi ika muchingoda zvetriple C, funga zvetriple C. Zvama mangobvunza chiamusi chibaya paipai mangogona. Zvokobvunza hayo vanani havanani basa rosa. Isi izvi nyaya inototigwadza stereki. Ava vana vatotibhohwa stereki zisingatomboitwa nachavanhu navagrupu rake. Hatitombovazivi vanhu ava, ngavaende kure. Musati mbovabvunza, hatine navo kudumbosa zvavanoronga. Ngavangodhestroya sekudhestroya kwavanga vachingoita, please. Ndatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi, kwete kutumira maaudio.
Tine urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukadzi tinenge tisasati fenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona ne Ndebele. Zvinotanga na7 manheru, tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Munhau dziri kuitika muno muAmerica, nhengo dzekomiti yedare reparamende dzakavhota nechitatu dzichitevera mapato adzinomirira muurongwa hwekuedza kuendesa mberi mhosva mbiri dziri kupomerwa gurukota rezvemukati menyika vaAlejandro Mayorkas dzekuramba kutevera mutemo wenyika unoona nezvekupinda kwevanhu muAmerica pamwe nekukanganisa chivimbo chevanhu izvo zviri kushoropodzwa neveRepublican Party. Havasi kuita zvizere mukugadzirisa nyaya dzekugadzikana kwenyika pamwe neuwandu hwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kusvika kumuganhu weAmerica neMexico. Nhengo dzebato reRepublican idzo dzakawanda mudare reHouse of Representatives dziri kurwisa kuti vaMayorkas vadzingwe basa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie avo vari kuTexas muno muAmerica.
Nyaya yatiri kuona yaitika iyi inyaya yasatamboona muno muAmerica. Pachirungu tongangoti it's a breaking ground, nekuti tichitarisa nyaya dzekumabhodha kana kuti mapindura anoita vanhu muno muAmerica. Iyi nyaya inoonekwa nehurumende yese as a whole, yatingati federal government. Saka masimba akawanda ekumisa kana kupa matanho akasimba ekuti bhodha rinozofamba sei anowanzoenda kuna president. And izvi zvatakuona zvichiitika zvekuti pakuitawo amwe mari like vari kucongress vari kutageta manje iri gurukutai zvinhu zvasakamboona zvakaitwa. But toona senge kuda anongo ari matanho ekuti paite yatingati action panyaya iyoyi yevanhu vari kupinda kumabhodha.
Asi zvinosiya papi nyaya yekuti mapato ezvematongerwo enyika ndiwo anenge akusenza kwete kutarisa mutemo, nokuti kuona kuti maRepublican ndo vanenge vaakutungamira nyaya yekuroverera iwo gurukota iri.
Ya, zvinhu zvisina kumira zvakanaka hazvo pakuti zvinoita kuti paite chataura hangu chirungu yatingati polarization, kana kuti kuona kwakasiyana panhau inenge ichida kuti igadzirise zvinhu zvechinesa munyika. Ende izvi zvaitika izvi zvinhu zvisina kumira zvakanaka hazvo pakuti iko zvinotozva kuti pane nhaurirano iri kuitika pamberi pakati pematingati maDemocrats acho nemaRepublican kuti vaone kuti vogadzirisa sei nyaya yeimmigration kunyanyanya mapindura ekuita vanhu kumabhodha uku vasina kuinspectwa especially mabhodha akaita sekuTexas. Saka kana takaona izvi zvakadai sezva kuchiitika panguva yakadai so, zvinhu zvinokwanisa kukanganisa yatingati mabipartisan kana kuti kuwirirana kwavo kuti vanyanye kugadzisa nyaya yeimmigration kuti isave iri nyaya ichangoramba ichingotaurwa muno muAmerica.
Mungaona here nyaya ichigadzirisika iyi vaMasiye?
Ndichitarisa hangu ndoona senge inyaya inokwanisa kugadzirisika dai paita kukakurirana pakati pemaRepublicans nemaDemocrats. Chinongodikana panapa kuti vawirirane pachavo vodzisa mutemo unoita kuti iyo nyaya yeimmigration ive nyaya inosolveka pasina kuti kana pazoita kana mutemo unenge wadzikwa vanhu voramba vachingopokana. Iko zvino tinoziva kuti pane nyaya iri kunetsa zvekare kuno kuTexas. Texas yakadzika mutemo yekuti igadzise nyaya dzeimmigration idzodzi. Ende hurumende yakaendesa zvekare Texas iyoyo kumatare ichitaura kuti Texas haina mvumo yekuti ive ichiona nenyaya dzeimmigration iyi. But zvinhu zvokuti tingoona kuti kungopokana kunokwanisa kugadzirisana.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vange vari parunare muHarare muchandiregerera vari parunare kuTexas naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Masangano akazvimirira oga makumi mana kuNigeria aendesa tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika iyi vaBola Tinubu vachikurudzira kuti vagadzirise nyaya yekupambwa kwevanhu yavati yanyanya kuwedzera zvapa kuti vanhu vagare vakabatira hana mumaoko. Izvi zvinotevera kupambwa kwevanhu zviuru muguta guru renyika iyi reAbuja nedunhu reEkiti. Vanhu zviuru zviviri nemazana mana vakaurayiwa, vamwe vanosvika chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe vakapambwa kubva zvakatora vaTinubu mhiko yekutungamira nyika muna chikumi gore rakapera. Munyaya dzemitambo, Studio 7 ichaenderera mberi ichikupai zvinenge zvichiitika kumakwikwi eAfrica Cup of Nations ayo asvika mumaquarter finals. Mitambo ichaenderera mberi mangwana, Nigeria ichitamba neAngola, DRC neGuinea, uyewo mimwe mitambo ichatevera nemusi wemugovera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Regai titarise zvange zviri mumisoro yenhau dzedu dzanhasi. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi votungamira urongwa hwekutsvagira ZANU PF rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabai elections nemusi wemugovera. Asi vakanga vari mumiririri wedunhu iri vari nhengo yeCCC vaAmos Chibaya vanoti kuchatsva mupinyi kuchisara demo nemusi wemugovera. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zviri kushandira mutero wembwa kuBotswana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Taboka Ncube achikupai nhau nerurimi rweIsindebele.